chiripembe chekuti nyaya yemajabhu candidate yagara iripo nekuti pakaitwa sarudzo yemuna August pakanga pana majabhu candidate sei matare asina kutiwo vamacandidate aya anga azvinyoresa aya ECCC atakukwidza iko zvino vaakubata nyaya yacho yenyu yemacandidate avanhu havachavamwe achinzi ndo chaivo chaivo ava vazi havachaivo ndofunga kuti nini mutongo weelectoral court unofanirwa kunge uri mutongo unoteerwa kwete kuti kana electoral court yatotora chingo chokuti ngavakwikwidze yochinzwa nyange makoti acho asiri captured nezvaanopiwa zvinopa impression yekuti ari captured.
Vamusara, munotiwo nezvabuda kudare izvi nevari kuti matare akakeptwa kana kuti ari muhapwa dzezanupf?
Vanhu vanotaura kuti zanupf yakakepta matare vanenge vachitaura zvavasingazivi, nekuti matare aya pane paavatombotongawo mutongo isingafarirwe nezanupf. Zvakafanira tikati ari sarudzo dzakaitika muna August kubulawayo kune mhengo dzetriplec dzakanga dzananokwanisa mapepa dzikange dzarambidzwa kukwidza musarudzo vakaenda kumatare ezimhosva. Matare akati izvo vanhu ava ngavakwikwidze. Ini ndakatovao ndakatoendawo kurali yezanupf yakauya purezidendi vamunangagwa kwaikwikwidza vamutori mwive tichitopemberera tichitoti yatovapenai nekuti hapasina munhu anokwikwidza vamutori mwive vatohwina. Asi tichingopedza rali purezidendi vapedza vabvesa rali mutongi kukota akabva ataiwa vanhu vetriplec vavo ngavakwikwidze. Tasingazvifarise zanupf asi zvakaitika zvotaridza kuti matare aya anoshandisa pfungwa dzavo zvisineichi nezanupf. Pane pakawanda chaizvo pekuti matare anotonga zvinopikisana nezanupf asi zanupf ichiri zvitambira. Pakanyaya ripo ndeyekuti matare haangatongi zvinoda triplec nguva nenguva.
Regai tinzwe vangwenya kuti vanoti. Vangwenya, pindurai tinzwe.
Aiwa ka nekuti chiripo ndechekuti kana matare ari captured vamusara azvirevi kuti nguva dzese dzese vanoita mutongo unofambirana nezanu. Pane anonzi mastrategic decision anenge achitongwa. Sezvandareva kuti hapana nhingi mutemo muconstitution yedu ndandiripo kaindi ndakatobatsira kunyora hapana mutemo unofanirwa kurambidza munhu kukukwidza musarudzo. There is no law like that Mr. John Mutara kuti court inogara yoti ngwenya haufanirwi kukukwidza nekuti nhingi ari kukukwidza. Nyaya yemadouble candidate yagara ichingoitika nokuti vanoziva kuti ivo pake zvavo maichigumba havana simba rekurambidza munhu kana auya kuzokukwidza. Saka judicial service commission nejurisprudence hapana zvinokwanisa kuti zviitike kana zvichikanganisa mastrategic political objective nezanupf nokuti vamalava namaichigumba naminister of justice vari paspeed dialing naEmmerson Mnangagwa. Saka the issue of court capture is more of a tactical issue than nyaya yerhetoric. Ndo mafungiro andiri kuita inini varume.
Vamusara, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu mungaona here imi paine kukakavara kungabva muwana weZimbabwe nokuti vakawanda vari kunyunyuta nezviri kuitika izvo?
Vari kunyunyuta hatizivi kuti vanonyunyutei. Vanofanira kunyunyutira vachamisa nokuti ndiyo honzeri yezviri kuitika izvi. Waona, taita dambudziko rokuti vachamisa vachiri twere munyaya dzematonherwo enyika vangava nemukana wekubvidzirawo kune mukuru wavo akaenda vatsvangirai. Taivaona vaipikisa zvavo but katotatiswa sezanupf katoona sokuti tsvangirai watova nani nokuti tsvangirai wangawo nemastructure, tsvangirai wangawo nebundiro renyika, tsvangirai anga ari munhu wekuti after vamesana navamugabe nezanupf aizongaitawo pfungwa dzekuvaka oti aiwa ngatigare pasi tinopikisana asi sevana vezimbabwe ngatigare pasi tinzivisane kuti chiri kunoita chii.
Vangwenya, chii chingaitwa nevana vezimbabwe vari kunyunyuta nezviri kuitika mumatare izvi nokuti vamwe vari kuona kunge kutoparadzwa kwemapato anopikisa ndokwaa kuitika kana kweutongo hwejekerere?
Pane vanhu vakatowanda munina vanotsigira zanupf asi vanogunununa nezviri kuitwa nezanupf. Saka inini zvandinoona ndezvokuti nyange pakazovaya rimwe sarudzo pakashandisa rimwe zita panongobuda vanhu mamiriyoni namamiriyoni vanenge vachingogununa vachinoti vanhu vezanupiefu ngavaende. Saka opposition yemuzimbabwe varume haisi mubato kana kuti haisi mubrand iri muhana dzavanhu, varingonyarawo kana kungotya vanhu vekuti kana nyange vakaratidze vanongopfugwa nevanhu vezanu. Asi tekuona kwangu unokwanisa kuti unge uchiputsa dzika, asi zviri mumwoyo mavanhu vanhu vachangoramba vachiti aiwa zanu president yatadza yaondonga nyika.
Vamusara tivhare chirongwa. Hanzi ZANU PF yaondonga nyika, yaakuondonga zvakare neutongo hwejekerere.
Aiwa ayo manyemo evanopikicha zvavo hatingavashori hadino kuvatuka, nekuti ZANU PF yakarwira kodzero dzevanhu kuti vataure zvavanoda, chero zvimwe zvacho vari vanyepo. Saka zvinhu zvinotarisirwa munyika yakasununguka